Ini ndini jonga kande miri, ndichiti eno imusuri na uza nasi chitatu, nyamavuvu 21, 2019. Vaimbowe mutewezeri we mutungamiri wenyika ava pelekezela mpoko, vano miswa pamberi pedare rezi mosha muulawayo wachipomerwa mosha ya kuita zvouori dare rizichibarava pamukana wekubvisa churu chemadhora semari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. ZANU PF yoparura urongwa wemakomishina akasarudzwa kubva mubato iri kuti aferefete uori uri kunzi uri muzanu PF uo unonzi uri kubata-bata vakuru vakuru mubato. Vatsigiri veMDC muBulawayo vogara vakabatira hura maoko vachitya kupambwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Vateveri vemutambo wenhabvu munyika voita mafungiro akasiyana-siyana nekutambidzwa basa reurayiridzi weMawarriors kuna Joy Antipas uyo anorayiridza chikwata cheChicken Inn muZimbabwe Premier Soccer League. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa kukandirana nyoka mhenyu kuri kuitika pakati pevagere munyika nevagere kunze kwenyika kana kuti kudiaspora pamusoro pekuratidzira zvakasimba munyika zvisinei kuti mapurisa nemauto anenge aine zvombo mumigwagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisei WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930, 7270 ne 9885 shortwave.